Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera nhasi uri musi wechishanu kukadzi 14, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare redzimhosva rawana nhasi mutevedzeri wasachigaro weMDC inotungamirwa naNelson Chamisa vaJob Sikala vasina mhosva. Sangano reWorld Food Program rinoti veruzhinji vanogona kuziya nenzara munzvimbo dzakawanda munyika kana rakashaya mari yairi kuda kuti rikwanise kupa vanhu ava chikafu. Mutungamiri weMDC wekutanga Mushakabvu Morgan Tsvangirai vanorangarirwa nhasi zvichitevera kushaya kwavo makore maviri apfuura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano runomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU runoti hurumende inofanirwa kutara madhora zviuru zvitatu nemazana manomwe semari inotambirwa nemushandi wepasi pamwedzi kukundikana kwayo vashandi vanozopinda migwagwa vachiratidzira. Sangano revashandi iri riri kukurudzirawo kuti hurumende ishandise mari yekusouth Africa yerand semari ingangoshandiswa munyika kukundikana kwazvo mari dzevashandi dzowedzerwa. Izvi zvinonzi zvakabuda mumusangano weGeneral Council yesangano iri wakaitwa nemusi wechitatu muHarare. Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti pari zvino vashandi vari kunonga svosve nemuromo nepamusana pekuti vashandirwi havasi kuda kukwidza mari dzemihoro yavo ivo vashandi vachiona nhamo nekuti mitengo yezvinhu iri kungokwira zuva nezuva. Zvichiendwa nemapoka emakambani, vashandi vakawanda vari pasi vari kutambira mari dziri kunzi dziri pakati pemadhora mazana manomwe pamwedzi nemari dzingangoendawo kumazana maviri nemakumi matatu. Mwedzi uno hurumende yakatara mari dzevashandi vemudzimba ichiisa mushandi wepasi pamadhora zana nemakumi mashanu nemasere pamwedzi emari yemunyika. Ngatinzwei hurukuro yataita navamoyo pamusoro penyaya iyi.
General Council yakatingati reconfirm kana kuti kusimbisa position yayo yokuti nyaya iri munetsa muno muZimbabwe inyaya yecurrency. Asi hurumende kana ichiti vakwanisi kudzokera patange takamira sekutanga vachiti havagoni kuti titore ine mari inotivakira ingava irandi bekausi ndiyo iri nani, zviri nani kuti mari dzevashandi iwedzerwe. Pane maideas kana kati pfungwa dziripo dzange dzakaiswa ndariro dzokuti vashandi sezvo vakatorerwa mari yavo tingati purchasing power kati kukwanisa kurarama kwavo nekuchinjwa kwemari, tinorestore sei kana kuti kudzorera pavange vari kusati kwachinjiwa mari. Saka vakasimbisa kuti mari dzevashandi ngazidzorere padzange zviri muna August 2018.
Tiri kunzwawo kuti makasunga mumusangano iwoyo kuti mari inofanira kunge ichitambirwa nemushandi wepasi inofanira kunge iri $3,800 pamwedzi. Mungatudza kuti makasvika sei pamari iyi kana chiri chokwadi?
Ichokwadi izvozvo, haisirizvo tingati takasunga, asi takati ndiyo proposal tingangoshanda nayo iyo zvino. Iproposal yakauya hurumende ichiedza kuita break the impact kana kuti kuyedza kuyananisa ndiyo proposal yakazouya eministry of finance.
Saka hurumende yakatadza kutambira zvamuri kudai izvi matanho apa hamunozotora
tingati chisungo chekupedzisira pamusangano kuti sezvo hurumende yakaratidza kuti inota kuconsulta cabinet ngatimbonzwa kuti cabinet ichati kudii nezvazvo kana tripartite negotiating forum isina kugadzirisa gakava iri isisu tisine kodzero redu sevashandi remuconstitution zvekare remulabour act kuti kana zvanetsa tinoshandisa masimba edu masimba edu ndokuti tinoramba mavaka
vanga vari munyori mukuru wezctu vajafet moyo vari parunhare muHarare nestudio 7 Sangano reWorld Food Program kana kuti WFP rinoti veruzhinji vanogona kuziya nenzara munzvimbo dzakawanda munyika kana rakashaya mari yariri kuda kuti rikwanise kupa vanhu chikafu. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitaura nevatori venhau muHarare nhasi, mutevedzeri wemukuru weWFP kana kuti Assistant Executive Director Muzvare Valery Gwaneri, avo vanga vachishanya munyika, vati vanhu vakawanda munyika vakatarisana nenzara yakakomba sezvo mvura isina kunaya zvakanaka mwaka uno kuburikidza nekushanduka kwemamiriro ekunze. Muzvare Gwaneri vati sangano ravo riri kushoterwa nemari inodarika mamiriyoni zana emadhora ekuAmerica kuitira kuti rikwanise kupa chikafu vanhu vakatarisana nedambudziko renzara zvikuru sei kumaruwa.
So if we just look at Zimbabwe, our overall requirements for the next 6 months are about $212 million. Within that amount, we have a shortfall of $103 million for our operations over the next 6 months. This includes the needs to...
Kana takatarisa Zimbabwe chete, tinoda mari inoita madhora mamiriyoni mazana maviri, ane gumi nemaviri pamwedzi mitanhatu iri kutevera. Pamari iyi tiri kushotirwa nemari inoita mamiriyoni zana nematatu kuitira kuti tikwanise kuita basa redu mukati memwedzi mitanhatu iyi. Izvi zvinosanganisira kuwedzera kubatsira vanhu nechikafu pamwe nekuti tisimudzire chirongwa chekuti vanhu vakwanise kubuda mumatambudziko avanawo.
Muzvare Gwaneri vati kunyange WFP iri kubatsira mhuri dzemumadhorobha dziri kutambudzika nemari yekuti dzitenge chikafu, chave kunetsa ndechekuti zvinhu zviri kukwira mitengo zuva nezuva, zvave kuita kuti mari yavari kupa vanhu ava kuti vabatsirikane isakwane kutenga zvakawanda. WFP iri kupa madhora ekuAmerica mapfumbamwe pamunhu mumadhorobha pavanhu vanenge vaonekwa kuti havakwanise kuzviraramisa.
Given traditional patterns of supply and demand, with a shortfall in supply, prices go up, and so often...
Pakatariswa kusiyana kwekudiwa nekuwanikwa kwezvunhu, uye kusakwana kwazvo pamawanikirwo azvo, mitengo inenge ichikwira, saka nekudaro nguva zhinji zvimwe zvezvunhu zvinenge zvichida kutengwa nevanhu, havazokwanisi kuzvitenga.
Vanhu vanosvika mamiriyoni manomwe nemazana manomwe zviuru vanoda rubatsiro rwechikafu muZimbabwe. Pavanhu vari kukwanisa kubatsirwa nechikafu neWFP munyika yose, panosara paine mamiriyoni matatu nemazana matanhatu ezviuru vanofanirwa kunge vachibatsirwa nechikafu nehurumende pamwe nemamwe masangano anobatsira asiri WFP. Gurukota rezvekurima vaParents Shiri vati sezvo mvura isiri kunaya zvakanaka zvinoita kuti nyika ive nenzara, varimi vanofanira kurima mbesa dzisingade mvura yakawanda kuitira kuti vagokwanisa kukohwa.
Saka isiri kuti munhu wega wega ari kureserva ngati rimbeswa idzi ringave remhunga remapfundi rerukweza. Takafamba tichishambadza tichipa vanhu mbeu gore rino, takatuti mbeu yacho tiri kupa mahara. Takaisa mbeu inokwana 16,000 tons inofanirwa kunge ichitipa 1,600,000 hectares. Ndokunge mafama ateverera unyanzvi hwatakawana kubva kunana mazvikokota.
Asi mumiriri weNorton muparamende vatemba mbliswa vati hurumende inofanira kubhadhara varimi zvakafanira zvinoita kuti vaite basa ravo nemazvo kuitira kuti vanhu vasaziye nenzara.
Ndiri kunzwa chekutanzania chekutengwa at 500 tons, $500 per ton. Isusu varimi kuno kwari kupiwa mari? Hawasi kupuwa mariyo. Saka government ikawo. Isao mari ya kanaka. Okay. Even 390, 290 hawa isa pachibagi. Wanwano rima chibagi. Ridi kuti government itenge kunze kunana Tanzania. Isu chichiri mamuno mchisizi chama GMO. Chibagi chino vokatize ti GMO ono. Saka government inaikudira kuti producer price yevari miwese wanwano rima. Ngawa taure eli kuti warime wapinde. Musizi na wachizi ya kutichapu wa mari ya kanaka. Munuweza nori machibagi ni kuti price ya kanaka. Asikana price na kunaka. Tunoti nite iye rezu harima. Wana kupiwa futi rakare. Mari za fana ungo wachipiwa. Wachitutiru. Pane mari za wakawana za chibagi. So murimano pinda. Okay, asina shungu ze kurima.
Nyanjumia ze kurima. Zinoti Zimbabwe yasati ya mbotari sana nenzara ya kaita seye ruendo runo. Uye zinoti arisira kutu uanduwe vanu vachada rubatiro gorerino. Ucha kuira kudarika pa uhuri parizino. Sezu vanu vakawanda vachataza kuita gora kanaka. Ndaka mirira Studio 7 Muharare. Ndini Thomas Chiripasi.
Veruzhinji vari kutambira zvakasiyana danho rakaitwa nehurumende rekushandisa makuponi pakutenga hupfu senzira yekupedza uori uri kuitika munyaya dzehupfu. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugaro wemuchinoi vaIsrael Nyandoro vanoti nyaya yekushandiswa kwemakoponi haisi itsva sezvo yakatomboitwa kumashure pahupfu mafuta ezimotokari nedhiziri rekurimisa asi zvakaramba.
Exercise yemakuponi atira kutanga kuiona nhasi. Takaiona kucommand, takaiona kufuel. Makupons, I don't think is a solution. The issue of coupons, andifunga kuti inoshanda. Because it needs more manpower. How will you target the elderly? Tinova target sei?
Vanyandoro vanoti mushonga hakusi kupa vanhu makoponi asi kuwanza hupfu pamwe nekuongorora kuti hupfu huri kuenda kuvanhu here.
The solution is zvinhu zvinofanira kuitwa monitor. You see right now tiri pa OK Chinoi. These people have been here since 7:30. The delivery yauya apa kuseni kuma 8 motokari ikaenda. Up to now hapana munhu atapuwa hupfu. Which means kuti munhu ambotenga hupfu kwa N Richards achadzoka futi pano. My suppliers aya matinotenga hupfu ngavati iwo hupfu ukauya in no time wodistributa kana wapera wapera.
Izvi zvatsigirwa nakanzura wemuward 4 vaBrighton Misha vanoti kuunza makoponi kupererwa kwehurumende vachiti zvakamboedzwa pamafuta emotokari asi hazvina kushanda.
Government yaperwa ngaibude pachena yatsvaga vanobatsira batsira asina koponi hadyisata.
VaMisha vanoti hurumende ikashandisa makanzuri kutsvaga vanhu vasingakwanise kutenga hupfu pamwe zvingashande sezvo vari ivo vanogara nevanhu.
Bozi sisi makanzera hatitoziya kutambudzika nogarika kwavanhu mumamisha. Makanzera ari kuebheni ari kuurawa kwesika nemakanzera asi. Anonoona kuti anenide kuda kupiwa koponi kuwadhi ikoko ndiani vasina kuenda nekuna kanzera akapiwa confidence neerectorate yemusha imomo. Vakauya vakatibvunza zvinobuda. Bozi sisi tinoziya kutambudzika nogarika kwavanhu muwai. Zvati pamba apo pane nzara mwana yapinde chikoro apo panosenzwa apa pasenzwe. Makanzera zvanoziya. Anometa ndikanzera wezano MDC Alliance. Kuziva kuziva.
Asi mumwe mugari wemumusha wechikono hono John Marava vanoti makoponi akanaka sezvo vanotambura vachikwanisa kuwanawo hupfu uhwo vanoti hwave kuvadhurira.
Ndinoona kunge chinhu chakanaka but vanofanira kuvandudza mazita kana kuwedzera mazita evanhu vanofanira kubatsirwa nechirongwa ichochi. Mastai yayo vanofanira kuwedzera vachisowo vanhu vemutauni kuti vakwanise kubatsirika nokuti imo mutaoni macho maane nhamo futi vanhu vari kunetsikawo pachikafu. Zvinhu zvakanaka but zvinoda kuti zvowanikwo vanhuwo vakarurama vanokwanisa kuzozviitawo.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda neLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaNyasha Muchichwa vanoti zviri kuda kuita hurumende hazvina musoro sezvo vanhu vakawanda vave varombo kunyange vanoshanda havasi kukwanirwa nemari dzavanotambira idzo dzisakwane kutenga zvekudya. Asi gurukota rezve kuburiswa kwemashoko amai Monica Mtsvangwa vakazivisa kuti hurumende yatora danho iri senzira yekupedza uori huri kuitika pakutengeswa kwehupfu hwerola mill. Amai Mtsvangwa vakatiwo makoponi aya achange oshandiswa kunyika mumazuva mashoma anotevera. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunura Ijena.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weTurkey vaRecep Tayyip Erdogan vari kushanya kuPakistan nhasi vadzokorora zvakasimba kupikisa kwavo mashoko emutungamiri weAmerica vaDonald Trump ekuda kuisa runyararo mudunhu reMiddle East. Vari kuratidzira muMalawi vavharisa mahofisi ekomisheni inoona nezvesarudzo munyika iyi yematunhu gumi emunyika mukenderera kwavo mberi vachiedza kumanikidza makomishina ose kusiya basa. Sangano rinoona nezveutano pasi rose reWorld Health Organization nhasi raudza Voice of America kuti North Korea inokwanisa kuongorora chirwere checoronavirus, asi haisati yazivisa kana paine atabatwa nechirwere ichi, kunyange hazvo pasi rose riine kutyira kuti Pyongyang haina kugadzirira zvakakwana kana chirwere ichi chakapinda munyika iyi. Dare redzimosva rawana nhasi mutevedzeri wasachigaro weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaJob Scholar vasina mhosva panyaya yavanga vachipomerwa yekuda kupidigura hurumende. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare repamusoro mumasvingo vagarai nesu mawadze vachipo mutongo wavo vati vasikala havana kupara mhosva pavakati vaida kubvisa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pachigaro gore ra2023 risati rasvika nekuti pane nzira dziripo pamutemo dzinobvumira kudaro. Vamawadze vatenda zvakare chikumbiro chakaitwa nemagweta avasikala chekuti varase nyaya iyi, asi nekuda kwekuti vasikala vakanga vakapika mudare kuti havana mhosva vazopa mutongo wekuti havanawo mhosva yavakapara. Apo vamawadze vangari pakati pekutura mutongo wavo, mapurisa anodzivira mhirizhonga anga achinetsana nevatsigiri veMDC vanga vari panze pedare iri. Mapurisa aya akanda zvombo zveutsi senzira yekuparadza vanhu vangakaungana muyadhi yedare redzimhosva. Zvombo zveutsi izvi zvaputika ndokupinda mudare mange makazara vanhu, izvo zvapa kuti vanhu vakachidzwe pamwe nekubuda misodzi. Vamawadze vabva vaudza dare kuti vava kumbomira sezvo mudare makanga mazara chiutsi. Daro rose kusanganisira mutongi, magweta, vatori venhu nau nevanhu vakanga vauya kuzounzwa mutongo uyu vabuda panzo vachikachidzwa. Vamawadze vazoendera mberi nekupa mutongo wavo mushure mekunge hutsi hwapera mudare iri. Rimwe remagweta avasikala vaJeremiah Bhamu vati ichokwadi kuti nyaya iyi yarasa uye vasikala vawanikwa vasina mhosva.
Taisa kumberi kwedare changa chiri chekuti mhosva iri kupomerwa vasikala iraswe nekuda kwekuti zvavari kunzi vakaita hazvisi kutaridza pamutemo kuti imhosva yakaparwa. Saka chikumbiro ichocho chatambirwa. Asi chimwe chazoitika ndechekuti patakaisa chikumbiro ichocho vasikala vakanga vanzi vapindure kuti vari kubvuma mhosva here kana kuti vairamba. Vasikala vakati mhosva vairamba. Sezvo mhosva vakanga vairamba, dare ranga chifanira kubvaratura mutongo wekuti zvochifamba sei semunhu akanga aramba mhosva. Saka dare rabva radzosa mutongo wekuti vasikala vabatwa vasina mhosva saka vasunungurwa kubva kumatare. Nyaya yatopera kuchina chaitika mberi.
Vasikala vakasungwa gore rapera vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende yava Emmerson Mnangagwa. Dai vasikala vawanikwa nemhosva vaigona kutongerwa kugara mujere kweupenyu hwese. Iyi nyaya iyi yanga iri yekutanga yakadai kunzwikwa mudare remasvingo. Mune imwewo nyaya huru yaitika mumasvingo, zviuru nezviuru zvenhengo dzeMDC zvaungana muguta iri zvichirangarira mutungamiri wekutanga webato ravo Mushakabvu Morgan Tsvangirai avakashayika makore maviri apfuura. Vachitaura pachiitiko ichi vachamisa vaudza vatsigiri vavo kuti vakasiya varayirwa rudo tariro nekuzvipira navatsvangirai ndosika vauya kuzoita mhemberero dzavo kumasvingo vachiratidza rudo kuna vasikala pakuturwa kwemutongo wavo nhasi.
Chakutanga rudo, chechipiri tariro, chechitatu kuzvipira sacrifice, zvinhu zvitatu love, hope and sacrifice ndoupenyu hwamoga mutsvangirai. That's why I'm joining our army. I'd never send a Zagawanda. Chigaro, I'm going to go see right. But Chigaro, I was woke up. Chigaro, I didn't pass that. Chigaro, I didn't pass that. It's the victory of the people of Zimbabwe.
Vachitaurawo pamhemberero dzimwe chete idzo munyori munyaya dzemutemo muMDC vaInnocent Gonese vatiwo nyaya yavasikala yapera zvachose.
Zvaitika nhasi ndezvekuti ichi chabva charaswa zvachose. Chero chipoko chacho hachabvi chakamuka zvekare ndokupera kwazvo. Hakuna vafakazi vadaidzwa pamusoro peunyanzvi magweta anga achipirira baba Saro uyo wasikala. Ngativaroverei maoko.
Vachamisa vaudza vatsigiri vavo kuti vakaita chisungo chekuratidza rutsigiro kunhengo dzavo dzose dziri kusungwa kumatare edzimhosva ayo avati vachazadza nyika yose. Vatsvangirai vakashayika kuSouth Africa maviri apfuura mushure mekurwara nechirwere chegomarara. Ndakamira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Veruzhinji munyika pamwe nebato reMDC vanoti vaimbove mutungamiri webato iri Mushakabvu Morgan Tsvangirai vakaita basa guru pakutanga hondo yekusunungura Zimbabwe. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Vaive mutauri wavatsvangirai vaLuke Tamborinyoka vaudza Studio 7 kuti kuenda kwavatsvangirai kwakasiya vende mubato reMDC. Vati vatsvangirai munhu ainge akashinga uye aida kuti vana veZimbabwe vagare zvakanaka.
Vatsvangirai vakaenda vasati vasvika pavaida kuti vatisvise, asi tinotaura mudhara wedu kwaari ikoko kuti hondo iyi tichaipedza ende taapadhuze nekuipedza. Vakatisiya tiri pane chimwe chikero, asi tamuvha taenda pane imwe next level. Pane pavakatisiya tiri musanganisa kaaiwa tiri munzira, tiri munzira.
Vatamborinyoka vati chikuru chakaitwa navatsvangirai kuumba hurumende yemubatanidzwa iyo yakaunza rugare kuruzhinji rweZimbabwe.
Mudhara Tsvangirai, nyangoti kumikidzo kwaari yakaitwa kudhara nevana veZimbabwe. Ukanzwa korasi chiri kuimbwa nanhasi nevana veZimbabwe, kunyanyanyanya nekunetseka kuri kuita vanhu munyika, matambudzikiro ari kuita vanhu munyika, kudhura kuri kuita zvinhu, kunetsa kuri kuita muzvipatara, masivil servants vashanda havana mari, zvitoro izvi zvangozara, hakuna hupfu, vanhu vari kushupika. Asi munhu wese ari kurangarira kambo kaimbwa munguva yemuhurumende yemubatanidzwa kanonzi dhora for two yakauya naTsvangirai. Kambo ikako kanotokutaurira oga kuti isusukidzo nemisikidzo iri kuitwa nenyika kunyaya yatingati legacy yakasiyiwa naTsvangirai, dhora for two yakauya naTsvangirai.
Vatamborinyoka vati kunyange hazvo vatsvangirai vakashaya, mutungamiriri aripo webato reMDC vanosunchamisa munhu ane ruoko rwavatsvangirai uye ari kufambisa basa sebasa.
Tese tinongofunga zvedu chipwe chitedza chedu chatangatanga nacho, asi iwe unotozviona uga kuti musangano waenda pane chimwe chikero. Ndokuna kuda kuti ndikutsanangurire kuti sei ndiri kuti musangano waenda pane chimwe chikero. Vatsvangirai vakanga vari muvandu wemusangano atinoti founding president, vachamisa vamuvandudzi wemusangano atinoti transformative leader. Mabasa evaviri iwaya akasiyana, asi kuti uone kuti musangano waenda panext level unogona kuenda pamavhoti, iwo mavhoti pachezvavo. Vatsvangirai muna 2008 vakaita mavhoti anenge 1.2 million. muna 2013 wakata mavota ninge koma 1,2 million. Vacha misa muna 2018 mavoti wayo wakata wanezeka wakabiri wayo wayo wakata 2.1 million. Sawano vona tenda panichimwe chikero. Kuro wakutu wacha misa wakata almost double mavoti ayitu kwa na wachangirani. Duwano kutawarawe gakuti tashuka panichimwe chikero.
Mukuru we Zimbabwe Democracy Institute, Dr. Pesai Rwanya, vauza Studio 7 kuti kunyangazvo vatsvangirai vakaenda vanofara kuti bato rakasara riri maoko akanaka vati vachamisa munhu akakura ari mubato uye vari kutungamira bato iri zvinofadza
tachamunofarazva nechekuti vachamisa muduku pamakore asi havasi muduku papfungwa havasi muduku pamusangano MGC ichifomewa pese paitsika vatsvangirai vachamisa vaidzika ipapo nekuti ndovanga vari mutungamiri weyouth. Youth League yeMDC yanga iri very vibrant. Vasingaiti kana zvemota vakatozopinda muparlamendi 3 years after MDC yafomewa. Vachitungamira youth vachiogaradza musangano vatsvangira kusvika pese. Ndosaka muchiona pakaiti kanyaya dzekuti achatora Simba kuna vatsvangira ndiani. Kwetiri zvaiva pachena kuti once mangoitai popular election vanhu MDC vanodzwa kuti musangano wavo wakabva kupi.
Asi vamwe vakaita sevapiwe mwoyo vanoti bato rarasikagwara rakasiyiwa navatsvangirai. Vaudza Studio 7 kuti bato rabvanganyuka uye zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka mubato.
Dara ndianga anitarisire yanga itori hupu yedu kune vanhu vatakatarisana navo dari pakaipa leader tinai but vanhu vatakatarisana navo vaitoda iye ega mudhara mbune.
Asi varohanya vati hapana musha usina makonzo kana mafiwo anogumana uye kupokana kuri kuitika muMDC kwakanakira bato iri.
Vachamisa vakadyiwa navamonzora pamaelection aisa akaitika muna 2014 but vachamisa nenyaya yedhisipirini nokuziva kuti musangano unobva nokupi vakatiza mumusangano makamunzwa vachamisa chichema asi ke zvinochamisa ndiani ndochidzidzo chinofanira kuva nevanhu vemdc vari kuti kwai vadzingirirwa vadyiwa pamaelection kwadyiwa kuti vadzingirirwa chamisa akatiza hana kutiza akaramba ari pakanzi sekretari for police akazosvika akanzi deputy president navatsvangirai vaona kuti uyu munhu ane gwara rechi remusangano hatizi hapomoki mwana wemusangano.
Hatina kukwanisa kutaura nemhuri yavatsvangirai kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Vatsvangirai vakaumba bato reMDC muna 1999 vakakunda bato reZANU PF muna 2008 kunyange hazvo vasina kuzokwanisa kutonga Zimbabwe. Pakazoitwa hurumende yemubatanidzwa apo vakazoitwa mutungamiriri wehurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai musi wechipiri china nechishanu. Nhasi tangati negango. Tanga tiri kutarisa zvinoreva zuva reValentines tichirangarira zvakare muchakabvu vaMorgan Tsvangirai vaimbova mutungamiri weMDC. Tanga tiri kutarisa zvakare zvanga zviri kutaurwa nevazhinji pamusoro pekuwanikwa kwavajob sikala veMDC vasina mhosva yavanga vachipomerwa yekuda kupidigura hurumende yava Emerson Mnangagwa.
Chipere ndirimo Harare muzimbabwe ndatovagangwa apa ndinoona kutaura nenyaya yekuti nhasi tinorangarira muchakabvu vaMorgan Tsvangirai ndiwo muti wavakatisiya zuva ranhasi saka tinovasuwa zvikuru tobva ipapo ndendozotaura nenyaya yajob sikala yekuonekwa samhosva zuva ranhasi tinoti aiwa tagara takazviziva kuti havana mhosva yavainayo nekuti kuti vamunangagwe vabve pachikanga ndifunga kuti ingave iri mhosva iyoyo saka no tinongozvitenda zvaitwa nematare nhasi kuti vaisa zvido zvidu zvipamoyo zvidu zvazadziswa ndiikutofamba kutendera kutsvaga mutauni yese zvo zvandina pandikuona pane service station ine mafuta ekufambisa
yaswera.
Ehe, taurai tinzwi.
Ndoda zvangu kungotanga ndataura pamusoro pekutenderera zuva ranhasi. Kana neni ndandifara zvangu ndiri kuno kwandiri kucape town ndanzwa kufara chaizvo ndichitenderera zvangu ndichinzwa kubatikana neshuviro dzaive navatsvangirai pari zvinhu hasadza zvadzikiswa asi ndinotenda kuti bato reMDC riri kuramba richirwa rumire kuti tiwane kuzvitonga kuzere kwete kwatiri kuona kuri kuitika. Ndichida zvangu kutaura pazuva revhale kudai nhasi zviri nane ndaferwa zvangu ndiri of
zvii zvamaitira vadikani venyu
nhasi ndavabikira zvinonaka ndanotenga toki yamunzwa vari kutoseka vari kufara chaizvo
aiwa ngavauye panhare vachitaurire vega
Regai ndiwa pegu.
Gava uyetinski.
Hello.
Hello, makadiko.
Mnafara re.
Ai, watinofara cha iso. Tripano pa Studio 7. Tai downs, wati maitiri kwe hiko pa Valentine up.
Tinotenda vateereri anokuoneka indinu wenyu Jonga Kande Miri ndiri muWashington DC ndekusiyaimi na Chris Gande.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali thona njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 14 Hlolanja 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
In reciprocation, I then took the decision of inviting Matebelen Collective and their civic society associates to State House here so that we could have a conversation.
Umongameli Emerson Mnangagwa uhlangana labenhlanganiso ezizimeleyo ezomanyano weMatebelen Collective lamhlanje koBulawayo.
Namhlanje siyamkhumbula ubaba, sikhumbula imisebenzi ayenzayo, sikhumbula ukuthi wabisa inkululeko wakabo ngesikhathi se-inclusive government. Lapha abantu sebephelele but wangenela abantu bathola ukuhlala kuhle.
Abasekeli be-MDC bakhumbula iminyaka emibili umkhokheli wakuqala webandla eliphikisayo le-MDC Mnumzana Morgan Tsvangirai wabhubhayo. Uhlelo ngoza Friday liviki siletembu lomculo elibizwa Makwapeni and Quality Superstars. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Lamhlanje umongameli Emerson Mnangagwa uhlangane labenhlanganiso ezizimeleyo ezomanyano weMatebelen Collective koBulawayo bexoxisana ngendaba ezimqoka kulumhlubulo welizwe ezigoqela ukuxazulula ingxaki yombhuqazwe weGugurahundi, ukutholiswa kwamathuba alingene kwezenotho lakwezombusazwe, ukutholiswa amanzi ahlanzekileyo, imigwaqo kunye lezikolo ezifundiswa ngababalisi abazi ulimi lwendawo lokunye okwehlukeneyo. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Abantu abakade begcwele amabhasi amane lamhlanje bathwalelwe e-State House koBulawayo ukuyaxoxisana lomongameli Emerson Tambutso Mnangagwa. Kuhlaziwa ukuba uhulumende engabe esedlale indima enganani ekuqondiseni izikhubeko ezibhekane labantu beMandebeleni ezibalisa umbhuqazwe weGugurahundi, ukusilela kwamanzi, ezemfundo lomnotho kanye lokutholiswa kwamathuba kungela nkethabe chabi. Umnangagwa uthembise ukuba uzazama okusemandleni akhe ekuboneni ukuba izikhubeko ziyalungisiswa loba nje engacacanga ukuthi uqala nini.
In reciprocation, I then took
nithethe isikhathi sokunxusa amalunga eMatebelen Collective ukuza lapha e-State House ukuze sizokhulumisana kulandela umhlangano wethu esawenza nyakenye ukuze sibonisane kwedanisa ukuba kwingcosana osekuthe kwenziwa kuze kube manje kulokhu esasivumelene ngomnyaka odluleyo.
But it is important that you know that verdict has been done.
Amalunga eMatebelen Collective asole uhulumende ethi akulanto emqoka asethe wayenza kusukela ngomnyaka odluleyo. Omunye wabalombono munye kuyisikhulumi seZipra Veterans Trust uRetired Colonel Bester Willy Magwizi.
Well, akakayenzi lutho uhulumende, in my view. Kufuze ukugcwalisiswe in word, letter and spirit. Kodwa ke iword ingakwanisa ukulahlisa, ispirit imbona ngathi kasikho. but then I it's an acceptance. But a public apology ke osekhaya uzabakwazi ukuthi uyavuma ubani.
Umabhalani weGwanda Residence Association umnumzana bekezela Maduma Fuzwayo uvumelane lomagwizi
kuze kuphuma ukuthi kumele abuyeze ekhuluma le mali mathebelele indaba yeGugurawundi patikala ma answers ngeGugurawundi ngopho kudlula phezulu the only answer ichilwe ukuthi litho ngani ukuthi angikho genuine igenuineness yakhe sexpert siyibone ngeaction asitele program of plan ukuthi sisuka lapha eGugurawundi sizayenza city akakukhulumi this is the second time esenza njalo wasuka ukuqala kwamba wasuka esixabanisile kokwa divide mathebele collective sahlangana lo mnangagwa we didn't come out with any answers la namuhla futhi sesiphindile sahlangana there are no answers eziphumayo kuyazidlalelwa nje there's nothing that came out of this meeting sesikhuluma iqiniso sisi bekuyikuze exoxa nje kulifana lethathi siseralini kamnangagwa yikho nje kuphela desikulandile
unkosikazi Hildegard Mufukare owelupane Women's Development Trust uthi uhulumende asekwenzile kuphansi kakhulu kulalokho ababekukhangelele
uhulumende asekwenzile kulutshwane kulalokho esasikukhangelele kodwa esikuthandayo ukuthi kukhanya ungathi kuthiwa kule will ukuthi benze ezinye izinto so sikhangelele ukuthi kuzahlalwa phansi futhi kuhumongamelayo ubona le cabinet yakhe babona ukuthi kungenziwani njalo kunye sikuthandilele iqiniso ukuthi akufike iqiniso kalikhulunywe njengoba linjalo nje
abasakhulayo balokhu behlaba omkhulu umkhosi ukuthi lokho bevalelwa phandle kukho konke njalo abantu abasuka phandle kwezigaba zabo yibo abathola amathuba maqala kulabo Ingatsha zikahulumende ezehlukeneyo zithembise ukuba zizazama ukuthi zigcwalise izicelo zabantu loba nje bengakatholi amandla okwenza lokho kuhulumende. I-commission ebona ukukhumisana umlotha e-National Peace and Reconciliation Commission layo icalwe ngokungafinyeleli ebantwini njalo isikhathi sokuqhubeka isebenza sesiseduze lokuphela kungela mizamo yokuya edale ukuba iphiwe eminye iminyaka ukuze ilungisise udaba lombhuqazi weGugurawundi oluyilo oluphambili kundaba ezihlupha abantu eMandebeleni. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo eState House ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umahluli womthethandaba waphezulu emaSwingo uJustice Garaine Sumawadze ufumene umsekeli kamgcini isihlalo wemandlale MDC umnumzana Job Sikhala emsulwa ecaleni akade elithoniswa lokufuna ukugenqula umongameli Emmerson Mnangagwa esihlalweni okungekho emthethweni. Uthe lapho esachasisa ngesinqumo sakhe uMawadze amapholisa abikwa ijikele intuthu ehitshayo iTiergas phandle kwedale ezama ukucitha iqhuku labasekeli beMDC abaze ukuzosekela uSikhala duzane kakhulu lomnyango intuthu yangena phakathi yaphandla abantu bonke abakade bephakathi ababanjwe ngamandla ukuma okwesikhatshana.
Abasekeli beMDC babelombuthano omkhulu eMucheke Hall eMashingo wesikhumbuzo sempilo kaMnumzana Tsvangirai ofikise eminyaka emibili wabhubhayo lamhlanje. Ukhansela Rodney Jele weMDC ekhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa uthi ngesikhathi umuyi eyinhloko kahulumende waletha inguquko eyayisobala.
Namhlanje siyamkhumbula ubaba, sikhumbula imisebenzi ayenzayo, sikhumbula ukuthi wabisa inkululeko wabo ngesikhathi se-inclusive government. Lapha abantu sebephelele but wangenela abantu bathola ukuhlala kuhle ngoba wayelesifiso sokuthi ahlanganise abantu beZimbabwe kube lokuthula elizweni lethu, wayelwela abantu beZimbabwe.
Omunye ongukansila webandla le-MDC Alliance unkosikazi Sikhululekile Moyo uthi umnumzana Tsvangirai ubachiyele umlando wokuletha inkululeko bahlenge abantu beZimbabwe ekuhluphekeni.
Mangikhuluma ngoMorgan Tsvangirai ngikhumbula umkhokheli obesifisela ukuba leZimbabwe engcono, ube ngumlweli wenkululeko.
Kodwa umnumzana Patron Xaba owebandla leMthwakazi Republic Party uthi ngaphandle kokuletha ukusetshenziswa kwedola leMelika akayibonanga inguquko enkulu.
Umogeni Tsvangirai wehluke kulabanye opresident ababa khona ngesikhathi sika mongameli uMgabe nomongameli uMnanagwa ngenxa yokuthi ngesikhathi sakhe seinclusive government kwaba loshintsho lokuba lokusebenzisa iUS dollar ngaphandle kwalokho umbuso wabo uyefana.
Umnumzana Believe Gawule webandla lezanu PF kobulawayo umangalise abaningi ngokunxuma uTsvangirai.
Ube ngumuntu olozelo nesihawu. Lokho kwabonakala ngokuvuma ukuthi usetshenzwe ndawonye ngesikhathi sohulumende womanyano. Lapho ubaba uTsvangirai akhetha khona ukuthi hayi, lanxa kuthiwe khona abantu bangatshiyana ngemibono kodwa yena wakhetha ukuthi ufake abantu kuqala udubo lulungiswe, umumo welizwe ulungiswe. Sengimbona kathesi ukuthi abekho abantu abanjalo kade siku-opposition la.
Laloba iningi likaZulu limncoma ngemisebenzi yakhe, abanye bayasola bethi nga ukhona lamhlanje ngabe akulanguquko, nanku lokhu kuliwa ebandleni alisungulayo kusukela ekubhubheni kwakhe. Lokhu kuthiwa ngumnumzana Albert Chabalala, isakhamuzi sakobulawayo.
Siyambona ukuthi ngabe kukhona angabe wakutshintsha ezimpilweni zethu. Ngokokuqala vele ngabe ama-elections ka-2018 wadliwa. Okwesibili, uTsvangirai kusegcekeni ukuthi wachiya izinto ezimbi. Ama-traits angikhona sasiwabona kathi sasenziwa nguChamisa. That undemocratic space abayicreatayo uChamisa ulokhu eqhubeka ngayo kathesi kuyaliwe ephathini yabo akulanto. So akulanto ayingayitshintsha khona empilweni zabantu.
Iningi labantu liyayincoma imisebenzi kaTsvangirai ngesibindi sokumelana lombuso weZANU-PF, kodwa kulabanye abamsolayo ngendima ayidlalayo ekuhlubukeni kwabanye asungula labo iMDC ka-1999. Kusukela besehlukana labo umnumzana Welshman Ncube, umnumzana Tendai Biti, umnumzana Job Sikhala, khathesi ukungena ebukhokheleni okwenziwa ngumnumzana Nelson Chamisa kwakhokhelela ekuhlubukeni kukankosazana Thokozani Khuphe. Ngimele Studio 7 ikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga Bathabile, sixoliseke balaleli. Udaba lolu belungokuthi usungumnyaka wesibili umkhokheli wakuqala webandla eliphikisayo leMDC umnumzana Morgan Richard Tsvangirai wabhubhayo. Abasekeli beMDC elizweni lonke jikelele bathi leli kwakuliqhawe elingathandabuzwayo wayekwazi ukunanza izikhalazo zabantu. Kodwa ke kulabanye abakholwa ukuthi ubengeke aguqule impilo zabantu, nanku labachiyayo ebafakile ezikhundleni lokhu bezehlulekela ukuletha umahluko kuZulu. Abenhlanganiso yebona ngezoncedo lokudla emhlabeni jikelele, abe World Food Program WFP, bathi bazaqhubeka benceda eZimbabwe ukulwisana lodubo lwendlala ebantwini basemaphandleni kunye lemadolobheni. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuphuma emhlanganweni wabe-WFP lentatheli izindaba, lapho umsekeli womqondisi unkosikazi Valerie Guaneri aveze ukuba udubo lwendlala eZimbabwe ludinga ukusebenzelana kwenhlanganiso ezitshiyeneyo lohulumende. Unkosikazi Guaneri owake wasebenza eZimbabwe phakathi komnyaka ka-2004 kusiya ku-2006 ube eselizweni okweviki wazise ukuba unanzelele ukuthi isimo sendlala sibi.
Coming back to the country for the first time in 13 years, I have been able to, on the one hand, see that some of these challenges have resurfaced or persist.
Kuza elizweni leli okokuqala ngemva kweminyaka eminingi, ngibona sokulenduba eziningi. Ilizwe selibe lokuguquka komkhathi lendlala. I-WFP isincedise kakhulu ukuba labo abaswelayo bathole ukudla. Ngibone lokhu emaphandleni eMashingo, ngibone indlala lasemadolobheni.
Kubeke sithi usizo abaluphayo leZimbabwe ayisilo lwemali kuphela, kodwa lugoqela ukwakhiwa kwamadamu ukuze abantu baqhubeke bezinceda ukungelani lokuthi izulu linile loba hatshi.
Food assistance, we are in the process of scaling up to reach 4 million people with urgent food assistance, so that will take a big chunk of the hunger needs in the country.
Emakhaya sifuna ukuba abantu abafika 4 million bathole ukudla. ngibone njalo umsebenzi omkhulu owenziwa yi-WFP. Sesakhe amadamu azanceda ukuba kube lezivande lokuthelezela ukuze silwise indlala kube labantu abalutshwane abafuna uncedo.
Umele uhulumende umnumzana Clifford Maturira uthi uhulumende weZimbabwe uzimisele ukulwisana nendlala.
Yes, we have started to identify people in every community and we have started with Harare and Bulawayo.
Sesikhangele abantu kuzigaba zonke. Siqale ngeHarare lakuBulawayo. Sikhangele ukuba sikwenza endaweni zonke emadolobheni bonke ukuze bencediswe.
Kodwa ababandla aphikisayo bathi uhulumende weZANU-PF akazinikelanga ngenhliziyo yonke ukulwisana nendlala ngoba efuna abantu balambe ukuze asebenzise ukudla ukubancindezela. Liyakhuphuka inani labantu abasela ukudla emadolobheni lemaphandleni ngenxa yokungani kwezulu eleneleyo elizweni. Ingcwethi zesithi kungabe kubangelwa nangokuguquka komkhathi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk namhlanje lapho esihlaziya isimo esiselizweni okwamanje kwezenotho ezombusazwe lakwezenhlala kahle kaZulu. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, uZulu weMalawi lamhlanje uqhubekele phambili esezitaladeni etshengisela ifuna wonke amalunga ekhomishini eyalawula ukhetho lwanyakenye eMalawi Electoral Commission ukuthi achiye umsebenzi ngoba engaphathanga kuhle ukhetho lwanyakenye. Inani lasebefunyenwe belomkhuhlane wegcikwane le-coronavirus selizinkulungwane ezedlula amathumi ayisithupha i-63,000 kwele China labulala inkulungwane phose ezimbili i-1,700 ukugoqela izisebenzi zempilakahle. Igqwetha elikhulu likahulumende weMelika u-Attorney General William Barr utshele wabomsakazo we-ABC News ukuthi akazange acelwe ngumongameli Donald Trump ukuthi ayekethise isigwebo ebesethulelwe umngane wakhe uRoger Stone. Uhulumende emanyene lenhlanganiso ezizimele uthi uyaqhubeka ngokuqoqela abantu abahlala eBhinga abadilizelwe izindlu zabo lizulu lesikhukhula njalo balahlekelwa zimpahla ngeviki edluleyo. Lokhu kwenzakala ezalane zeZimbabwe ezihlala emazweni achiyeneyo ezidabuka emathebelelendi zisithi lazo ziqoqa impahla ebalisa ukudla, izembatho, imali lokunye. Iningi labantu eBhinga ikakhulu ensungwale lilahlekelwe zimpahla ngemva kwaleli zulu njalo abanye belokhu behlezi ezintabeni lakwezinye indawo eziphakemeyo besamelele usizo. Umnumzana Millions Nkomo isizalane seZimbabwe esihlala eSouth Africa utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi izihlomo zakhe eBhinga azikalutholi uncedo.
Bathi bakhalela isizo okufana njengempahla, ingubo, ukudla, yizo izinto ade bezikhalela kakhulu lezo zithi abanazo. Kakhulu futhi labantwana besikolweni uma bengabatholela amabhuku kanjani ngoba zenele ekhanda. Lo sizo lokuthi ikomishiya ukuthi indawo zokuhlala manje akunandawo zokuhlala. Njengabantu babekhalela izulu ukuthi izulu lizwe, yabona ngoba for a long time khona kunazulu vele ethi-ke. Njengoba liyakwazi ithi-ke leyo eBhinga since nini kazinenti ayisibekele ithi. ebinga abona ibinga is always too high two ibinga abantu lamanje basafundela ngaphansi kwezihlahla nowadays ngama 2020s abantu basafundela ngaphansi kwezihlahla
siyabona uhulumende esithi usetholile ukudla lezinye izembatho mhlawumbe khona kuzabafinyelela abanye
ya kungayenzeka abanye kubafinyelele but ngoba umunye ade ngakhuluma nange ngizwe ukuthi uminister angazi ukwafika ukuthi kuwavakatshela kuphi kuphi indawo I think yikho lapho sebefinyelele ukuthola khona usizo
esandu kufika lapho bebengatholi usizo
it is the day before yesterday ngisikhuluma bebengakali totally usizo on the ground abantu ade bekhona
kungani usithi indawo yebhinga inakekelwa kakhulu nguhulumeni
from kudala uyabona kule ndlela from ukuthi iyabhuwa road etha siyabhuwa road siyabamba igokhwe ungayichecka kumap ichart ungayibona is a third road but ungahamba akudla izimitara just road enye enzimakazi konke kufile into zikathi nihambe la manzi ngoba izinto zakudala lezi ngoba izindlela zakhona bayatsho ukuthi ezinye izindlela zifile vele totali usahambeke
okokugcina sixoxe labanye abathi baqoqa uncedo lokuhambisa ebhinga abavele emazweni atshiyeneyo okufanana lele melika okufanana lele bhilithane la khona ngapho kwele South Africa usuke wezwa yini ezinye inhlanganiso kumbizi zalwane zeZimbabwe eziqoqela abantu bebhinga ukudla
ya kakhulu abantu bakamthwakazi wangani bayazama ukuthi besize ngoba ngiyabona bamemezela ezindaweni ezijeneke bathi ukuthi no makuthi uhlala eJoburg singaya eBeria ku5 yo-Abeli edinga umuntu othiwa ngibanibani khonapho bebenemezela bethitsho ngezindawo ezindawo ngokuhlukana kwazo
lo ngumnumzana Millions Nkomo esizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa esilezihlobo ezikhukhulelwe izindlu lezulu ebhinga ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 koBulawayo kona Idale elimqoka elenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi ezCTUL National Council linqume ukuba izisebenzi esithola imali ephansi kumele siphiwe i-3,800 ngenyanga engamadola alikhulu elilodwa lamachumi amane $146. Linhlanganiso ivumelane njalo ukuthi kumele uhulumende abanjwe ngamandla ukuthi anqume ukuba ilizwe kumele lisebenzise iRand leSouth Africa ngoba lilesisindo esiqinileyo. Ukuze sizwe okuningi lolu daba sixoxe lo nobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Esikukhangeleyo ukuthi kufanele sisebenzise ke iRand yiyo imali esibona ngantwa kona isebo iyabambeka so i-General Council ke yayi-emphasize kakhulu ukuthi hayi i-position yezisebenzi yokuthi-ke inkinga esilayo phakathi kwelizwe lapha indaba yemali so kungcono-ke ukuthi sisebenzise i-rand ngokuthi i-rand phela lilo silo singathi liyabambeka aso mali enzima njalo kwezomnotho siyadlelana-ke kakhulu lelizwe le-South Africa so sibona kulula-ke ukuthi njengelizwe singa-adopta-ke iRand okwesibili njengoba ama-employers lohulumende kukhanya ngani bayathikaza ukuthi basebenzise iRand singabanika-ke ithuba elokuthi banga-stabiliza elethu-ke idola-ke i-RTGS njengoba abantu batshela-ke ithuba lokwenza lokho
ye manje ungasitshela ukuthi lizathatha amanyathelo bani nxa kuyukuthi uhulumende uyala ukuthi afeze izifiso zenu
isinqumo esokugcina ukuthi nxa kuyukuthi sigceleke ukuthi ikhabhinethi ikhangele lokhu asikazi ukuthi ikhabhinethi iphume lani sizamelela nje ukuthi besitshele kodwa isinqumo yikuthi sukufanele siye kuzisebenzi sibatsheleke ukuthi sesile nkinga sesehlulekile-ke ukuvumelana asilungiseleneni-ke ukuzidifenda idifenda ilungelo lethu
lo-ke ngumnumzana Jafet Moyo onobhala jikelele wenhlanganiso ye-ZCTU bekhuluma le Studio 7 ecingweni eseHarare Kuhlelo Woza Friday lamhlanje sileqembu lomculo elizibiza ngokuthi Makhwapheni and Quality Superstars eliphethe idlalade lalo lesine. Untungamile Inkomo Studio 7 uyalandisa.
Iqembu leli litabuka eCholocho kodwa lihlabela liwele South Africa. Nanti ilunga lalo uShota Mkhwananzi.
Angibingelele kibo bonke abalaleli be Studio 7 kize zonke indawo lapho ufika khona lo msakazo. Ngiyabonga ukuthi ningamukele lami lapha ekhaya. Ibizwe lami nguShota wakwaMkhwananzi, ngizalwa eCholocho emhlabeni.
Idlalate leli lilengoma eziyisikhombisa njalo isihloko salo sithi imnandi impilo. Ingoma lezi zigoqe la ethi mamoyo mabareti kanye leti basikibi.
Akode Ambrose furuma bonya lonya kabafana uyathuluka le nceba jo yeyiswa meputila bana.
Itholakala ngapi idlalade Mkhwanazi?
Leli iCD liyatholakala kithi kahle kahle ngoba sekunzima kakhulu kuyabodisa emashop. Umuntu uma engabe uyalidinga elifuna kusho ukuthi uzafonela ke ngumntanami kodwa ngeze inkulu uma zisiza ngasemculweni. Kusho ukuthi ngamfonela ke ku 0635498076. Ngicela ukuyiphinda 0635498076. Bese kuza ke kawami uShelter ongiyokhulumayo 0798320180.
Abalandeli ungabachiyela wapi amanzi?
Into esicelayo nje kini balandeli bethu ukuthi lani balaleli ukuthi sicela lisixhase elisikhulise njengoba sibese kuyachaza phambili ukuthi lo mculo siwucula siwuculela lena asizenzele thina uqobo.
Uphuma ke enkundleni uShelter Mkhwananzi leqembu lakhe leMakhwapheni ngale.
Soke ingoma indlikizane yengoma isigcibela ke uhlelo lwethu siyabonga ntungamile Yes, singakehlukani ke sikhangeleke inhloko zendaba zohlelo lwethu lwalamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangane labenhlanganiso ezizimeleyo ezomanyano weMachabeleland Collective lamhlanje kobulawayo. Abasekeli bebandla leMDC elizweni lonke bakhumbula iminyaka emibili umkhokheli wakuqala webandla eliphikisayo leMDC umnumzana Morgan Richard Tsvangirai wabhubhayo. Siludriba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngomvulo ekuseni ngo 6:30. Igama nguChris Gande Lilahle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.